Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 23 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance inoti nemuvhuro mukuru wayo vaNelson Chamisa vachapa humbo wokukomishini iri kuongorora mhirizhonga yemuswa 1 Nyamavhuvhu. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti bhajeti rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nyuve harizadzi setariso yevashandi pamwe nevarombo. World Food Program iri kutsvaka mari yokubatsira vapoteri vari kuwanda kutongogara refugee camp kuManicaland. Nhengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe ichatiudza tsika nemitemo inofanirwa kutevedzerwa muParamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance nemuvhuro inoti nemuvhuro mutungamiri wayo vaNelson Chamisa vachapa humbo kukomishini iri kuongorora mhirizhonga yemuswa 1 Nyamavhuvhu. Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pachine zvimwe zvinofanirwa kuwiriranwa pakati pebato ravo nekomishini iyi, zvipinga mupinyi zvizhinji zvagadziriswa zvekuti vachamisa vachapa humbo wokukomishini nemusi wemivhuro.
Aiwa, nezuro hatina kukwanisa, pane tsamba yatava takanyorera vekomishini, saka pane zvataida kuti tigadzirisane panyaya yokuinda ipapo. Saka tagadzirisana, tichaona kuti vakabva vatipindurawo, but vakatipindura nezuro, saka pava pasina nguva yekuti tipenengure tijekeserane sesu neiyo komishini kuti tozvifambisa sei, uye pane vanhu vanga vari mulaini vanga vachirivo kutaura vachida kunzipa nekomishini. Saka taona kuti tingai tichibvumirana rimwe date, tipane nguva yekukurukura nyaya dzinenge dzichida kukurukurwa tisati taenda kukomishini.
Pane zvichemo zvamanga mina zvekukomishini, ndezvipi mungatitaurirawo?
Nyaya iripo taivhunza kuti komishini mareferences ayo akamira sei, nokuti nyaya iripo mudariro ndepekuti pakaiswa masoja paground zvinozivikanwa nemunhu wese. Masoja akapfuura vanhu zvakaonekwa nevanhu vese, vanhu nemhuri vakavictimizwa, nevamwe vakarohwa vanoziva vanhu vakavarova. Saka taida kuvhunza kuti kana izvi zviri pachena, vamwe vachadamwa here vakadiploya masoja kana vanokontrola masoja vakaita sana Munangagwa navachiwenga? Ndo vanhu vakabata masoja kuti pavakaendisa masoja paground vakavapa instruction yekuti kudini, yekuti pfuura ivani here, rova ivani here, vaishandisa fosi yakaita sei. Vanhu zvavakaita izvi vakaita mukutumwa kwavo kana kuti vakaita vega? Vari kudamwa here vanhu vanga vari mukomandi paground ipapo? Vari kudamwa here masoja anga ari mugrupu iroro? Vari kudamwa here vanga vakapfeka yunifomu musi iwoyo? Vari kudamwa here mapurisa anga ari paground ipapo? Ndoo nyaya yatava tichifunga kuti ichange ichipenengurwa, ichivhunzwa rodzwa, nokuti ivo vachange vachikwanisa kuuyavo here vazvitaurire voga tizvionere pamhino sefodya.
Saka vachauya here vamataura vesa?
Ndo hurukuro yatiri kubvunzana nekomishini kuti tione kuti zvatiri kuita izvi zvichabatsira ruzhinji rweZimbabwe here kana kuti vatongobvuma zvavo kushandisiwa.
Bato renyu rine vimbo here kuti komishini ingabudisa chokwadi?
Isusu ndo saka tiri kubvunza mubvunzo iyoyo, nokuti zvakaitika zvakaitika pajekerere, zvakaitika munhu wese achiona. Kana kotsvagwa komishini panyaya iri pachena ipapa, nyaya yatinoziva tese senyika vakazviita nevakaitirwa tese tinozvava zviri pachena. Saka chazvakanakira ndechekuti vakabudisa report inenge ichinongedza kumwe kana kuti inenge yakatarisa kusiko zvichangooneka pasi rese jikerere. International media yanga iripo, international representatives anga aripo.
Saka mati vachamisa vachaenda kukomishini nomuvhuro uri kuuya uyu.
Nomuvhuro uri kuuya uyu kana tapedzerana kutaurirana zvinenge zvichida kutaurwa necommission.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare kuHarare.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti budget rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mtuli Nguve harizadzise tariso yevashandi pamwe nevarombo. Munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanoti hapana zvitsva zvavakaona zvakaburitswa nebudget iri kubva hurumende yasarudzwa uye kubva zvapinda gurukota rezveupfumi itsva. Asi vanotiwo pane zvimwewo zvakanaka zviri muurongwa zvinobatsira nyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti chekutanga hapana zvinyuwani zvataona zvange zvisina kumbobvira zvataurwa hurumende yaelektwa kana kuti tawana minister Munyuwani. Minister Mtuli akatanga kutaura pfungwa dzake achiratidza kuti vanhu vanofanira kusunga zvisimbe zvinhu zvichatiomei kune vanhu vakati wandei. Tingangoti ndizvo zvataona zvirimo mu 98-page document 420 points. Tingatarisa kwekutanga apo anenge amboti rasekei nenyaya yekuti ari kutadza kutaura chokwati topa muenzaniso wokuti ari kuti ufumi hwenyika wasimukira kutanga kwegore kana kuti makore mairi manhamba zevanhu vari employed vakutosvika emillion ende ari kuti izvi ari kuzviwana pamarecords enasa, that is the National Security Scheme. Asi vakawanda vanoziziva kuti manumbers enasa in the past 2 years we were at around 1.2 million. So haungati pa 1 million kune vanhu vakati wandei vawana mavasa, haungati ufumi hwenyika wasimuka. Saka tiri kuona kuti kana ungatanga nediagnosis isina kuti kwanei unopedzisira wapa prescription isiriyo. Chechipiri tiri kuona achitaura nenyaya yemamega deals ari kutaurwa haisi chokwati kungonyepera vanhu kuti mangwana muchasimuka kune mari iri kuuya.
Ko zvamungatiwo zvakanaka mubhajeti iri nokuti zvese hazvingabva zvangoipira vashandi?
Mareforms yehurumende pane zvimwe tingangoti zvinenge zvatinakei. Nyaya yekudokuvhisa maghost workers, nyaya yekudimbura masalaries yevanhu vari pamusoro-soro. Although havasi kutaura kuti vanosevha mari iyi ne 5% ichatorerwa ma-government officials. Asi pakuzopa mavhoti kuma-ministries, tiri kuona kuti nyaya yesecurity ichiri kuendererwa pamberi ichisapotiwa. Asi zvimwe zvacho zvokuti tichaobserva kodzero dzevanhu inyaya dzatinonzwa zvichingotaurwa. Saka pachirungu tingangoti the test of the pudding is in the eating. Tichaona kuti zvavari kutaura zviri padocument vanozvikwanisa here kuzviimplementa.
Ko nyayawo yemitero, nokuti vamwe vari kuti mitero ichange ichibatirwa vanhu inenge iri kuti kwirei zvakafanana nekuti kudhiziri nekuparafinuko zvinonyanyoshandiswa nevarombo, munoti?
Nyaya yemitero tiri kuona kuti approach yavo kana kuti tarisiro yavo ndeyo kuti vatorere vanhu mari instead kuti vape vanhu mari. Maybe inyaya yekuti vari kutsvaga mari yekureiza yekuti vakwanise kubhadhara zvavari kuda. Asi nyaya yakafanana nemafuta aya, mafuels aya, ine effect yokuti ungangokwidza ine multiplying effect or ripple effect. Inoita kuti zvinhu zvese zvinoshanda zvinobva zvakwidzwa nenyaya yemafuta. Parafine inoshandiswa muindustry, parafine inoshandiswa kudzimba, fuel inoshandiswa pamamachines, inoshandiswa kufambiswa kwemotokari, itransport. Saka ungaisa taxi papo unenge watokwidza mutengo yezvinhu zvese.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
World Food Program yakazivisa nezuro kuti iri kutsvaka mari rubatsiro inoita mamirioni matanhatu nechidimbu kubva kumasangano emari nezveupfumi kuti ibatsire vapoteri vanogara pamuzinda wevapoteri wetongogara muZimbabwe. Muzinda uyu une vapoteri vanopfuura zviuru gumi nezviviri vachibatsirwa nemadhora gumi nematatu pamunhu mwedzi wega wega, asi vapoteri vazhinji vari kuramba vachisvika zuva nezuva. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabasa ekubatsira vanhu, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwe maonero avo.
Hongu Zimbabwe dzinenge inobuda ichinzi zvina zvinomira zvakanaka, asi ukatasa kuti zvinomira zvakanaka zvacho zvii, kutarisa dzimwe nyika dzakapoteredza unotoona kuti Zimbabwe ine rugare. Ndosaka vapoteri vachiramba vachita sei vachiwanda. Uyezve tikatarisa nyika dzinenge ana Mozambique dziri padyo nana Zimbabwe, unoona kuti iko kuri kumboitika matambudziko ari kuitika. Vanhu vomanyira paipa Zimbabwe ndo padyo panofambika panosvikika. Cherazvona kuine vamwe vakawanda vanobva kunana DRC Congo uko, Rwanda, nana Horn of Africa. Unotoona vachitofamba netsoka vachiuya chete.
World Food Program iri kuedza kusimudza $6.5 million kuti ibatsire. Zviri kudhura zvakadii kuchengetedza vapoteri muZimbabwe? Zvinogoneka here? Hakuna dzimwe nzira dzingaitwe here kuti vazvibatsirewo?
Ndokuva chinoda changa chazivikanwa ndechekuti vapoteri havavanzobvumidzwa kunge vachitonoshanda, vangashande mavanenge vachigara imomo mumakendi avo, asi havabvumidzi kunge vachibuda vachinosangana nevanhu venyika vachitanga kushanda ikoko. Saka izvozvo kana muchita kuti kuna vanhu 12,500 vari mukembi imomo, hongu mune zvavanoitawo vari mukembi, asi munozoona kuti pane pazvinogumira.
Dr. Shiripinda, ndotarisawo kuti mukuuya kwevapoteri mukamba umo vachichengetwa munyika yeZimbabwe ringori dambudziko here kunyika, kana kuti munewo zvimwe zvavanounzawo munyika yeZimbabwe?
Tikatarisa kuya kwevapoteri uku tingatoti siti kwakati nakei, tinodzidza zvinhu zvitsva. Uchifamba mutongogara refugee camp unotoona kuti pane chimwe chinhu chatisina muno muZimbabwe chakanyandibatabata, chakandifadza mavakiro avanoita twatingati tidzinda kwekudyira tumarestaurants. Vanobva vavaka nechivharanda chakanaka, saka tinoona kuti kuya kumarefugees uku kutounzwa mamwe maculture akanaka.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemabasa ekubatsira vanhu, Dr. Iris Shiripinda vari parunare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuHerald mune nyaya yokuti mari dzinotambirwa nemutungamiri wenyika, vatevedzeri vavo nenhengo dzepamusoro dzehurumende dzichadzikiswa nezvidimbu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvemari vamuchuri Ncube.
Muherald Mekare, Attorney General Advocate Prince Machaya, vanoti mutemo we Public Order and Security Act, COSA, auchikori bumbiro remutemo wenyika kana mauto akatumwa kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo. Mudaily News mune nyaya yevanhu vakapa humbo wekukomishini yavahaliman Masanke vachipomera mauto mhosva yokukonzera kufa kwevanhu vatanhatu musi wa1 Nyamavhuvhu. Mudaily News mekare mune nyaya pamusoro pechirongwa chehurumende chokuvaka matura kana kuti masilos matsva anoita 46 munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Pari zvino nyika yese ine matura 12. Mukroniko muri kutaurwa nyaya yebazi rezvedzidzo rinonzi ndiro rakapiwa mari zhinji kupfuura mamwe mapazi ehurumende ese. Gurukota rezvemari nezuro mubhajeti ravo vakapa mapazi ezvedzidzo mari inoita bhiriyoni rimwe nechidimbu. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Takakuunzirai nyaya ya muzvare Linda Musarira, avo vakati vanofungidzira kuti moto iri kubvira munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe inogona kuva iri kukonzerwa nevanhu vakambotumirwa kunze kwenyika neMDC Alliance. Vamwe vanozviti zita ravo ndiAmai Nico vakanyora paFacebook page yedu vachitibvunza kuti takazowana munhu weMDC Alliance here kuti apindure zvakataurwa namuzvare Masarira. Amai Nico, mhinduro yenyu iyi ichibva kumutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume.
Mukunda uyu anenge ari kutorwara nepfungwa, saka isusu sepati tikada kuramba tichiteverera munyaya dzaari kutaura zvemoto nezvimwe zvaari kutaura zvemanyepo zvekuti maybe pane munhu pane attention yaari kutsvaga, tingatokanganisika munyika muno. Nyaya iripo ndeyekuti pari zvino pane nyaya iri kutongwa munyika yemasoja yemilitary yakainda ikanoshudha vanhu mumastriti Harare musi wa1 August. Pane vhoti yakabirirwa, vari kutuma zvakawanda nevanhu vakawanda vavari kutenga nemari vachiitira kuti vawane masungira avanogona kuita MDC kana mukuru weMDC. Nyaya iyi iri kutangamirwa navajeji Charamba vari kungotuka vachamisa pano nepapo vachivachiitira. Hurumende yeZANU PF yatadza kutonga nyika, inyaya yehurumende yatadza kutonga. Ndo nyaya iripo, kwete kugumana kwemukunda inenge yapuwa mari yedoro kana kuti kusvika fodya.
Saka muri kuti zvese zvavakataura vakanyora paTwitter zvikabudavo nomumapepa nawo manyepo ega ega ya?
Manyepo ega ega, vanhu vari kuda kubvisa attention kune zvavari kutadza. Hurumende yeZANU PF tinoziva maitiro avo. Ndo zvinotaridza kuti hakuna new dispensation. Herald inongonyora ichinyomba maopposition leader sezvayaindoita panguva yaMugabe. ZDC inongonyora ichinyomba maopposition veimwe pati verimwe boka. Saka isusu hatingatevirani nemanyepo emusikana osho. Ngaagare kumba kwake ogara zvake zvakanaka, kana adya mari dzevanhu ngaadye akanyarara. Isi vavo vaari kutamba navo mazuva ano vanongodya mari dzeZANU PF vakanyarara, vasingatsvagi ngozi nekuurayisa vana vevamwe.
Ko, imi sebato rinofikisa, munofungei nemoto yawanda iyi iringobaka baka mumadhorobha akasiyana siyana?
Iko zvino tiri muna November, isizon yefire. Nokuti kuri dry hakona kana domwe remvura ranaya, uswa matemperatures ari high kwese kwese, even kunana California kuri kutsva uku kwakaenda vanhu veMDC here. Hurumende inofanirwa kunge ichigadzira mapolicies anoita kuti vanhu vakwanise kuzvidzivirira panyaya dzefire. Vafire brigade vakataura zvakonzera mafires, vakataura kuti nzvimbo idzi dzavanounganidza vanhu vachitengesa vakamanikana, nokuti vanopa vachivhara marodhi ekuti fire brigade ipinde, vachivhara zvese zvese izvi zvinokonzera moto. Nyaya yekushayikwa kwefuel, vanhu vachishandisa gasi, vachiisa magas tank mumabhazi nezvakadaro daro, ndo zvinokonzera kuti tiite maproblems anenge akaita sewawawa.
idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Chinoimba kuti amai Niko vafara nemhinduro yavapiwa navamafume. Chiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Chinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number zvinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nasi tiri kutarisa mukati meparamende. Nezuro muparamende makaita nyonga nyonga dzimwe nengo dzeparamende dzikarohwa zvekuenda kuchipatara. Muenzi wedu wanasi ndiva Sivanenyi Ncube nengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe vachitiudza tsika nemitemo inofanirwa kutevedzerwa muparamende. Tatanga nokuvabvunza kuti zvinoitika muparamende zvinogona kusungisa munhu kunze kweparamende here.
Zvinoitika muparamende hazvikwanisi kuti zvibude panze zvigonobatisa munhu nemhaka panze. Madizainer akaita paramende inobva panyaya iya yekuti three arms of government, executive, judiciary nelegislature kureva paramende. Saka the assumption ndeyekuti maarms ari matatu anoshanda pamwe chete ane simba rinoda kuenzana mukushanda kwawo. Saka nokudaro paramende pachayo ine mirawo yayo, standing rules and orders. Ine maprivileges ayo anopa ma MP edu aya kuti asununguke kutaura zvose zvingabatsira mukufambisira nyika mberi. Nokudaro yakadizainiwa ine way yekuti haikwanisi kuti zvinhu zvataurwa muparamende zvozotorwa zvoguma zvakupindisa kumatare ekunze.
Tinoona muparamende kuSouth Africa muchimbopinda mapurisa vachibudisa vanhu. Munyaya yeZimbabwe mapurisa nemasoja vanobvumidzwa here kupinda mudare reparamende?
Hazvitarisiwi kuti mapurisa nemasoja ange achipinda mudare reparamende achinosunga vanhu mudare reparamende. Paramende pachayo kunana sejenti vanoona nezveorder nesecurity muya ndivo vanhu vanenge vachitarisirwa kuti vaise order. Iyo paramende pachayo ine machecks and balances ekuti kune machief whip emaparty anenge achitarisirwa zvakare kuti akwanise kudzoreredza maMP avo kana pachinge paita gakava rinopisa kuitira kuti muparamende mushandike zvakanaka. But at the same time tisingatsikiriri manzwi evamiririri vedare reparamende vane vachida kutaura nyaya dzavanenge vanadzo dzinoendesa nyika kumberi.
Kana makatarisa zvakaitika muparamende yeZimbabwe, pane kumhangara kungaitwa here kana kuti zvakaitwa izvi zvisaitika zvekare, chii chinofanira kuitwa?
Ipapo pakaoma kuti titi pane kumhangara kungaitwa. Ndinokutarisa ndichiona kuti hakungavaripo nekuti kupinza tinenge taakupinza mapurisa namatare munyaya dzemuparamende. So the best way forward kuenda mberi kuti iyo paramende pachayo, nekuti paramende ine dareka. Kana muchiri kurangarira vaBenedict vakambobatana nemhosva muparamende muya vakaendesa kujere, iyo paramende pachayo ine mamekanisms ekuona nyaya dzedisipline nedecorum nemaMP nemabatiro avanenge vachiita muparamende. So inini sokufunga kwangu zvaitika muparamende hatingakwanisi kuti titi tizvitore tigoti pane vasungwa vaakuenda kumatare ekunze nenyaya yakaitika muparamende, nekuti izvozvo zvine dhenja yekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasataura vakasununguka mudare reparamende. Saka ndaingoti iyo paramende pachayo inofanira kuzviitazve ichishandisa mamekanisms ayo kuona kuti zvakaitika zviya zvikonde mhuro zvichibva muparamende imomo.
Chatingaite nazvo chii, chatingadzidza pazviri zvese izvi chii, tichiona mapurisa nemasoja vachirova nhengo dzeparamende?
Nyaya yaitika mudare raparamende yakaoma. Ndinoti yakaoma nekuti nyaya iyoyo inoenda agenesti kutaura kwenyu dispensation kwatanga kunokurudzirwa nemukuru wenyika. Mukuru wenyika ari kufamba omunangagwa achitaura nezvenew dispensation, new culture of doing things, more freedom to the people. Asi zvaitika muparamende ini ndinoona kuti i-overreaction yestate. Ndisingati zvangu avo vamamp anga achiitawo zvaanga achiitayo agona, asi ndinoona sekuti iyo state yaita overreact pakuzvesvedza mapurisa, masoja kudhonza vanhu.
Saka choitwa iko zvino chii?
Alright, kana ndakatarisa apa ndinozeza kuti nditi zvaitika muparamende muya muya zvitoro zvinde kumatarezi mhosva kakunze, nekuti ndinoona sekuti zvine zvaitika mudare rezimbabwe hazvisiitiki, hazvina kuitika mudare rezimbabwe chete, zvekutaura kwamamboitira zvinoitika kusouth africa, zvinoitika kwakati kwakasiyana siyana, asi chazosiya mabatiro maitiro anoita state kupindira munyaya iyi. Saka ini ndandakatarisa paramendi yazvo spika inofanira kushandisa system dzayo paramendi kuti ikwanise kudhila neissue iyoyo.
Vasivanhenye inove nhengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe vari parunhare kuOrange Free State kuSouth Africa.
Tiri kutarisa mameseji ari kubva kuvanhu ari paFacebook. Ndiri kuona kuti pamuka kutaurisana kuripo pakati pevamwe vari paFacebook navava mainiko vakatumira chichemo chokuti vanoda kunzwa divi reMDC. Ndinoda kuti ndichatsotsanangura zvakaitika apa. Takataura namzvare Linda Masarira pamusoro pezvavakanga vataura pamusoro pekuti moto iyi iri kubaka muZimbabwe inokonzerwa nevamwe vanhu vakatumwa neMDC Alliance. Mainiko vakanyora paFacebook vachiti vanodawo kunzwa zvinofungwa neMDC Alliance. Saka nhasi tavabunzira vaJacob Mafume veMDC Alliance kuti vatsanangure vapindure zvakataurwa namzvare Masarira. Ndizvo zvechete, tinokukurudzira kuti murambe muchititumira mashoko enyu nemibvunzo yenyu tigonzwisisana tichienda mberi.
Tanga kutamba uruva rofunguka achigaye kuti panani samba tikuratidze zvatinoita kana tiri kwetu mwangu mutupo wasika tunuruka nditambe kwetu tinotamba tichidaisa kutamba kunge tobenda chance yachuke chemugeti kana tigona kutamba mwangu mutupo wasika tunuruka nditambe kwetu tinotamba tichidaisa kutamba kunge tobenda chance.
Jaya guru Farai John Charles Serima nokambo kake mutupo. Sezvo nguva yedu yapera, regatipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inoti nemuvhuro vane zvinochamisa vachapa humbowo kukomisheni inoongorora mhirizhonga yemusi wa1 yamavhuvhu. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti budget rakaturwa nezuro haripesarisiro yevashandi pamwe nevarombo. World Food Program iri kutsvaka mari yokubatsira vapoteri vari kurarama vachiwanda kutongogara refugee camp kuManicaland. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.